Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 19, 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane Facebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency inoti inflation yepamwedzi yomwedzi wambudzi yaderera. Imwe nhengo yepolitical actors dialogue kana kuti Pollard inoti sangano iri richatanga kunyatsoshanda zvakasimba mukutanga kwegore rinouya. Congress yeAmerica yavhota kuwana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka reZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT, rakazivisa nemuvhuro kuti inflation yepamwedzi yemwedzi wambudzi yaderera nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana 21.29% kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvishanu kubva muzana 17.5% kubva pazvikamu makumi matatu nezvisere 30.75% mumwedzi wagumi guru. Boka iri rinoti izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvishanu kubva muzana kubva muna gumi guru kupinda muna mbudzi gore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi hazvifanirwe kuonekwa sekunge inflation yaderera, nekuti pakaitawo kuti hurumende yakaisa mari yekubatsira kuti mitengo isakwire, pamwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika zviri kuuyawo kumusha nemari yekunze, izvo zvinogona kumbodzikamisa zvinhu kwenguva duku. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tichikwada hazvo kuti zvadzikira kana kanga yaenzanisa mutengo, asi chokwadi chiripo ndechekuti inflation ichiri yakati kwirei zvakanyanya. Asi mitengo yezvinhu, nekutiwo pakazoitwawo masabhudhi ehurumende, saka mitengo yezvinhu haina kuzonyanya kukwira pakati paNovhemba naDhisemba. Asi chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambudzika nenyaya yekukwira kwezvinhu tisati tatarisa muna Novhemba yeona Dhisemba. Zvinhu zviri kumboramba zvichikwira, zvinhu zvakawanda, chero mota dzinoita kuti vanhu vasvike kumabasa vaakurambirwa makoini, kunyanya ma50 cents emakombi vaakuaramba. Saka ndo zvinhu zviri kusangana nevana veZimbabwe munyika ino.
Pane vamwe vari kuti kudzikira kwaita inflation kunogona kunge kuchirakidza kuti zvinhu zvinenge zvagadzikanawo munyaya dzekufambiswa kwedzimari ikoko. Munoti?
Handifungi kuti chokwadi, nekuti kudzika kwekuti kazhinji kazhinji munguva inei tinowana vanhu vazhinji vanenge vachibva kunyika dzakasiyana siyana vanenge vachidzoka kumusha, saka foreign currency inoita sekuti wanikwei. Asi matambudziko edu isusu haasi nyaya yemitengo chete, anosanganisirawo kuti iyo foreign currency yacho tiriiwana sei. Vavhakachi ava vakafanana neni mune nzvimbo yekunyika dzakasiyana siyana vanenge vachiuya kuno kuharira kwenguva shoma, ndo mari yavanenge vachiaita yaderera. Asi hatisati tane nzira yekuti tinge tine production inoita kuti tinge tiwana mari yekunze. Saka inyaya dzekungotowa mari yekunze yati wandei nepo nepo vana veZimbabwe vanenge vachipindawo vanenge vachingoshandisawo mari iyoyo.
Tinoonawo kuti mumwedzi waNovhemba iyo watiri kutaura, exchange rate kana kuti mutengo wemari yekunze wakatora nguva dollar rimwe chete rekwa America richitengeswa ne $16 yemaRTGS kana mari yemuZimbabwe. Hazvisi zvinhu zvingadai here zvakaitwa kuti mitengo irambe yakadzikama?
Mutengo unoenderana nekuti mari yekunze kunyika iri kutengwa nemari. Saka tinotarisawo kuti kunze kwemutengo wemabhengi mutengo yemari yenyika uri kuwandikwawo ne kuva pa-20 pound kusvika pa-22 kana 23 mapound. Saka tinotarisira kuti nekunyika kwemari zhinji yekunze kwenyika mari iyoyo icharamba iri ipapo. Asi hazvireve kuti tagadzirisa matambudziko edu atinofanira kugadzirisa kuti isusu hatisi kugadzirira zvezvinji zvinofanira kutengesiwa kunze kwenyika kuti tinge tiona mari yekunze. Saka mutengo wekunze unokwanisa kunge wakati tirerukirei isu vanhu vemuno pare zvino ndichireva muno muzimbabwe. Asi hazvirevi kuti tagadzirisa matambudziko edu atinofanira kugadzirisa nekuti zvinhu zvatinotengesa kunze kwenyika zvinoita tiwane mari yachona zvawanda. Ndo pane dambudziko redu rekuti tiri kutenga zvinhu zvakawanda kudarika zvatiri kutengesa kunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaMasimba Kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nhengo yemubatanidzwa wevatungamiriri vemapato akakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNCA vanoti sangano iri richatanga kunyatsoshanda zvakasimba mukutanga kwegore rinouya. Izvi zvinotevera kushorwa zvakanyanya kwegungano iri richinzi harina chariri kuita kubva zvarakaumbwa muna Chivabvu. Mamwe mapato ainge ari mugungano iri akatobuda achiti kutungana kwembudzi. Vakabuda vanosanganisira muzvinafundo Nkosana Moyo veapa, vanowa Manyika veBuild Zimbabwe uye vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance. Vamwe vakaita sava Nelson Chamisa veMDC havana kubvira vapinda mugungano racho. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Maduku.
Hachisi chokwadi chekuti POLAD yakaumbwa kare. POLAD yakatangwa muna mei wa2019. Saka patiri zvezvi POLAD ichingori nemwedzi mitanhatu chete, just about 6 months. And izvezvi pa 6 months zvatakaita setane tagadzira manje makomitis ekuti tichataurira naso. Saka kubva muna January kuenda mberi tinenge taakuita zvisungo zvakawanda. Vanhu ivava vataura zvekuti POLAD haina zvaita, vanhu vari kuda kungoti vangokanya. Bovabvunzwa kuti yakatanga riri POLAD havadi kutaura chokwadi. Payakalonjwa kuRainbow Tower Square mandamuri yatinotaura 7 May, it was in May 17 May or date ndepamwe ndingataridza hangu date, asi ndemuna May patakaita kutanga kuti haakutanga kulonja POLAD. Saka haina kana mwedzi 6 dzakanyatsozara.
Asi kapamwedzi mitanhatu vamadhuku mukati mangoumba chete here makomiti, pane zvinobatika here zviri kuitwa?
Zvakawanda zvinobatika. Pfungwa yakauya ndokupai muenzaniso wezvekudya nekuguta kwevanhu. Pahurumende payanga yatabvisa masubsidi yekuti tichapurize yeupfu, vanhu vePOLAD vakapopota vakataura naPresident kuti aiwa zvii zvamaakuita izvi. Minista atanga kutaura wefinance, President paaizoenda achitaura kuti aiwa ndabvisa masubsidi, zvaitobva kupfungwa dzanga dzabva nevanhu vaitaurwa nePOLAD. Patakatanga misangano yekutanga manga makazara masoja muma-road blocks nechii nechii. Patakatanga misangano yePOLAD, chinhu chekutanga chitakataurira President aiwa bvisai masoja mumastreet, haasi kwaakuwanikwa. Izvezvi zvaoni musoja achingotendera kunze kwevanogadha President ava. Zvakawandisa zvinhu zviri kutaurwa ikoko. Tichada kutsvaga mukana wekuti vanhu vazive kuti ichi chakataurwa kuPOLAD, ichi chakataurwa kuPOLAD, ichi chakataurwa kuPOLAD. Izvezvizvi kuPOLAD kuri kuitwa nyaya yekuti chikafu chachiri kudistributwa chekubatsira vasina chikafu chachiri kupiwa. Tinenge tisiri kuda kuti chikafu icho chitaura kuti iwe uri kuboka ripi nezvematongerwo enyika. Iwe tichatsvaga mukana, ndofunga patinozopedza Christmas tinenge tatova nemukana unomeka shuwa kubva kuPOLAD kuti hakuna zvakadaro zvinenge zvichiitika izvozvo. And then gore rino yata akuita mareforms atakataura ya Anna Zek zvese zvachinjwa zvese.
Asika munoona zvichibatsira here ngopa hurumende mazano nekuti vamwe vanoti yave nemakore ichingopowa mazano acho asi pasina chinobuda. Ndosaka vamwe vari kuti zviri nani kutoshanda murimo muhurumende macho muchiona kuti zvamuri kutaura zvacho zvaitwa pane kungopa mazano asina chapundutso yaari kupa.
Pfungwa iri kunetsa ndeyekuti kana vanhu vatanga nezvekuti toda magovernment of national unity panenge pakuda kuzochinjwa bumbiro remutemo nekuti bumbiro remutemo riripo rinoti anofoma hurumende ndeye anenge anzi ndiye ahwina election vamwe ava munenge muri maopposition kuitira kuti tikaita zvemagovernment of national unity pamwe hatizoiti opposition nekuti vanhu vese vanenge vangova mudare rimwe chete. Iyi pfungwa iri kuitwa yekuti hurumende iri kungopuwa pfungwa zvinoda kurongwa zvakasiyana nekuti pfungwa dzinosipuwa hurumende hadzisi kupiwa dziri mudariro rekuti munhu wese ari kuona kuti pfungwa iyi yapuwa, iyi pfungwa yapiwa, iyi pfungwa yapiwa. Ndo zvinenge zvakasiyana. Izvezvi vanhu vanoclaima kuti ndapa pfungwa yangu but handisati tamboiona pfungwa yacho yauri kuti wakapa hurumende ndeipi. Saka pakaita kutaurirana sei kwatiri kuita kunoda kutanga kunyatsoitwa kupollard. Vanhu vese vezimbabwe vanenge vachitoziva kuti vanhu vepollard vagara uyu ataura zvakati hurumende yapuwa pfungwa dzakati. Saka pfungwa dzacho dzinenge dzaakunyorwa pasi dzichitaurirwa munhu wese. Saka paisingateereri paipa mese munenge muchiona kuti haisi kuteerera pfungwa yakati. Hazvina kumbonge zvichiitika izvozvo muzimbabwe.
Muzvinafundo Love vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nawo anhasi. And Reconciliation Commission ikakurudzira kuti komishini iyi ione zvaingaita pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nebato reZANU-PF. Mary Mubayiwa Chiwenga vanoti mhosva dzavari kupomerwa ndedzemanyepo ekuti kurambana kwavo navaConstantine Chiwenga kukurumidze kufambiswa. MuNewsday mune nyaya yekushaya kwamuzvinabhizimisi vaMcDonald Chapika avo vanonzi vakafira panze pemahofisi emunhu Mutapa muHarare. MuNewsday mekare vanhu vanofungidzirwa kuti ndebe ZANU-PF vanonzi vakatadzisa kupfarurwa kwebhuku Excelgate rakanyorwa nevambo vegurukota rezvedzidzo muzvinafundo Jonathan Moyo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai iyo vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri.
Manera akanaka vashamarari nevateereri veStudio 7. Indoda kutaura zvangu pamusoro penhau yavatavo mbeki vauya kunoyananisa. Kuyananisa kwavo ngavayananise zvokudai vakayananisa vachamisa vacho. Kana ngavafunge katatu havasati vajoina zvavanoda kujoina izvi. Nekuti zvakamboitika pana baba veMDC vakatanga nesangano iri ranga rine chiedza kuti vanhu vese vazozova kuti kune MDC ndovatsvangira vakatanga nazvo. Vakaita mwoyo murefu munyoro vakabvuma kuteerera. But zvino pazvakazonzi zvaakutapira zvisa zvanyasa kunaka zvaakutanga kuoneka kuti zvine testi iri nani. Vakatanga kubviswa pavanga vari paya vasingazivi kuti wabva neuchiuhu ndiani. Saka vachamisa vakangoda kunakirwa kungojoina apo kungonzwisisa zvisina tsarukano hapana chavanenge vatigonera. Nekuti zvichauya futi kungotinetsa pana 2023 vanenge vatobviswa kana kuzototi vachazokurira pasi sembambaira vatofa. Nekuti veZANU-PF vanogona vanoti munhu watinetsa tomudii vanokuita chimwe zvinogara zvakadaro. Saka kudai vari vamwe ngavabvume zvavo nhaurirano but kwete yekuti vajoinane nekudya pamwe chete nevanhu veZANU-PF vanofa makarwe haajairiki mumvura mavo.
Makadiko paStudio 7 apo makadiko vana mukoma Jonga vana mukoma Tanonoka Wande. Aiwa tinoti basa ngaribato December uyu. Nyangu handina zvakawanda nhasi mukoma. Toda ngokwazisawo mhuri yekwaMarisa tichikwazisawo vese vanasisi vangu vari muHarare umo. Wanafungai Marisa, wanashuvai Marisa, wanachipo Marisa. Tenendo sukuwa sisao wari kwa chivi kumasingoko. Wanababa shuvai, naname shuvai Marisa ikoko, nchukoti makadiko. Tinungo kushuvira uo Christmas ya kanaka. Tungo wakukumbira uo kuti mwari awa chengetezi. Tishike umuna 2020, mnesha kanaka, masita zenyu.
Mangwana nakanaka, mangwana nakanaka vatiriri. Vatiriri venepenyuro yakarongeka yeStudio 7. Ini ndinonzi Simba Mbofana, Simba Rashe Mbofana. Ndiri kuno kuSouth Africa. Ndine nyaya mbiri dzandinadzo dzandiri kuda kutaura. Zvikuru kuvagari kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa. Kune vane vari kutumira vana kubva kuZimbabwe. Nana Malaika kuti vauye kumazororo kuno kuSouth Africa kuno vachitumira vana kana nebhazi kana Nana Malaika veduwe pane dambudziko guru riripo randakaona inameso vana vamuri kutumira vaya Nana Malaika muchipa Nana Malaika mari kuti vauye kuno kuSouth Africa vana vari kufamba nenzara havasi kana kudya vari kushungurudzwa zvakanyanya nevavatakura vacho chaivo. Vana vari kuswerera mazowe kubva kuHarare kunosvika kunoku. Zvinose vana vadika vasokwanisa kana kutaura chinhu kana kukomplena nokuti vanhu vacho havavazivi. Dzimwe nguva kana kutovashaya vane vari kuswerera vagorara nenzara. Saka vane vana vari kutumira vana kubva kuZimbabwe Nana Malaika, please, please, onaiwo kuti vana ivavo dai mavazamawo dzimwe nzira nokuti vari kufa nenzara vana havasi kufamba zvakanaka. Vari kurariswa pakaipa vana ivavo.
Tinokutendai vashamarari veStudio 7. Ini ndoitwa chamunorwa ndiri muno South Africa. Tinokukudzai nezvamuri kuita vashamarari veStudio 7. Tinotokumbira kuti mangwana pari kunzi vari kuenda kuBlackwater vachamisa ngavasamwa kana kudya zveikoko. Ndozvatinotokumbira kuti aiwa ngavazvizive semunhu anonamata. Ngavatsanyewo mangwana vasadye zvepo kana kunwa vangakuvare. Ndozvatiri kutoda kutoti tivazivise izvozvo. Please, please, shoko ngarifambe ngavasadya cheko. Vanozodzoka vonodyira kumba kwavo. Tinotenda.
Orai chokwadi, there is no fairness in Zimbabwe. There is no fairness. Anti-corruption commission inongosenza chiri panyaya yanhasi. Vana vanangoenda vakanotenga mota kunze kwenyika uko, mari yacho yakaenda kosei? Is that not money laundering? Vakadeclare mari. Bhazi rekepisi rabatiwapo, vakadeclare mari. Ngavambotiratidzawo marisiti akadeclarewa mota emwana wangoenda naye yake ingoenda wacho naye akakavanoita kamubvandiripo katsano kavo kanonzi vadye jena. We want to see marisiti emota dzavo dzavakapinza munyika kuti vakadeclarewa mari. Ungati munhu atope president. President ndoyo moteverera kuti we wapirei munhu president. President yaifanira kupiwa ani? Bhazi rakatengwa naMugabe raakatenga was it not money laundering? Dzimba dzavanadzo vose ivava was it not money laundering? Is it not a crime to bring a private aeroplane in the country? Is it not a crime? Haisi crime here kuti munhu anongova nechindege chake chaanobva chemabhururu ake choya chomhara munyika. Inyaya iri kunetsa muSouth Africa yemaguptas yavakaita iyoyo. Asi umo munhu akazviita nhasi moteerera munhu mukadzi munongoteerera vanhu vari wiki. If that is the commission, haisi kuziva zvairi kuita. Is a toothless commission inosunga vanhu kadzi. We are not very far from 16 days of activism against the women and the children gender. We are not very far. But now already the government, which is saying so, is practicing violence against women. Was it not a crime for another man to go and take someone's wife? Was it not a crime? Muhaja kano siki zamkazi nedema. Haisa attempted murder here. Was it not a crime?
Pa Studio 7, makadiko hapo vashamarari veStudio 7, nezo vashamarari. Neoso atereri, mboti bvumire waka kuti titauro wako mana. Guvea, uripi kona ya guvea, chenjera, wona kamtemo kaiswa hako na mnyangaza. Ayo wapano wane busi yoi. Waroa, ne busi waroa. Wona haka mwako wanga wachitransara na yoi. Tarisa wane zaku ita guvea, chenjera guvea. Ya mugozi kwa zune zubusi ya mnyangaza, ya mugozi mako izwezi. muka mani chenjera tasa wanengwa ya wakaita dzungu ya fura kai ko dzungu ya warisepi haa kumana katakanwa mmadaka yesu dai mwari wachingo pindira tinunurwe haa faro atineza uli
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7 tinokukupudzirai kuti mutitumire mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mapurazi mazhinji muSomalia ari kuparadzwa nemhashu nenzira inonzi haisati yamboonekwa mumakore makumi maviri nemashanu. Mhashu idzi dzinonzi dzaparadza makumi manomwe ezviuru zvemahekta muSomalia nemuEthiopia. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mhashu idzi dzingangopinda muKenya, Djibouti, Eritrea, South Sudan neSudan. Mazana nemazana ezviuru zvevashandi zvakazadza migwagwa yeParis nemamwe maguta makuru eFrance nemusi wechipiri vachiratidzira kunyunyuta kwavo nemutungamiriri wenyika vaEmmanuel Macron. Avo vanoda kupindudza zvirongwa zvemudandigere. Vashandi ava vave nemazuva 13 vachiratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica kana kuti Congress yapedza kuvhota maawa mashoma 9 apfuura ikawana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Mhosva yekutanga yavabatwa nayo ndeyekushandisa hofisi yavo zvisina kunaka. Mhosva yepiri ndeyekutadzisa Congress kuita basa rayo zvakanaka. Kuti tinzwisise zvakawanda nenyaya iyi tabata vaFrank Guni.
Pari zvino nyaya impeachment yava President Trump yasvika pakuti dare reparamende repasi kana kuti Congress yekuno vachisvika pakuvhota kuti voti here vaTrump vakawanikwa vaine mhosva sezvakanyorwa muarticles of impeachment akaitwa nejudiciary committee inova iro chipande cheparamende chine masimba ekutsvagurudza zviri pamutemo kuti mukuru wenyika akatyora mutemo here uye paakatyora mutemo ndedzipi mhosva dzaakapara dzinopesana nebumbiro romutemo weAmerica uye nebasa rake rehofisi.
Chii chakaitwa nenyaya iyi kusvika pari zvino?
Chipande cheparamende yekuno kana kuti cheCongress chinosanganisira chipande cheJudiciary Committee kana kuti committee inoona nezvemutemo ndoo vakadrafta maarticles of impeachment zviri pamutemo kuti ava ndovakanenera mhosva vataura vati vaongororawo hweumbowo hwakabva kune mamwe makomiti anosanganisira reintelligence anosanganisira reoversight nemamwe akasiyana-siyana vakahwerengedza kuona kuti umbowo hwabuda ikoko huri kutaridza pachena kuti vaTrump vakashandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo apo vakada kutsikirira nyika yeUkraine kuti iyo iinvestigate kana kuti itsvake umbowo hwekunenera vaJoe Biden nemwana wavo Hunter Biden mhosva yekuti panguva yanga vari vaBiden vari vice president vanenge vaiita zviuori kuburikidza nemwana wavo anga ari mune imwe kambani yekuUkraine ikokoko. Saka vaTrump vanonzi vakamisa kuendesa mari inoda kusvika kumazana mana emamiriyoni 400 million vachiti ivo kana zvisina kuitwa zvavanga vachida kuti Ukraine iite havaizobudisa mari iyo kunyange zvazvo mari yanga yanzi neparamende yekuno ngaiende ikoko. Saka kuita ikoko vaTrump vanonzi vakashandisa masimba ehofisi yavo zviri kunze kwemutemo zvisingabatsire America asi zvinobatsira ivo pasarudzo yatakatarisana nayo gore rinouya ndo mhosva yekutanga abuse of office. Mhosva yechipiri inonenerwa vaTrump imhosva inonzi obstruction of Congress, kureva kuti vakavharidzira Congress kuti iite basa rayo nemazvo. Zvinobvira pakuti Congress yatanga kuchiferefeta kunzwa kuti chii chakamboitika. VaTrump vakarambidza makurukota avo avanga vachishanda navo mukuedza kuti Ukraine iite zvavanoda ivo, kuti asaenda kudare reparamende kuti vandopa huchapupu. VaTrump vakashandisa zvakare masimba ehofisi yavo kurambidza vese vanoshanda vavanoshanda navo kuti vaende kudare remakurukota sezvinodiwa nemutemo.
Iko zvino nyaya iyi yasvika papi?
Saka pari nhasi zvatiri kutaura zvaitika iye zvino izvi, komiti yejudiciary yakapasa kana kuti vakavhota vakati iwo hongu president ane mhosva mbiri idzodzo. Zvino nyaya iyi yaunzwa mudare rese reparamende rese kuti vachivhota zvino, asi vasati vavhota umwe noumwe wevaparamende ava dare ava vanopiwa mukana wekuti vataure vachitsoropodza kana kutsigira zviri kunenerwa vaTrump. Saka zuva rese ranhasi ranga riri zuva rekudhibheta. Pavanga vakatara kuti zvichandoitwa kwe6 hours, asi taona kuti zvatopedza zuva rese vachiri kungodhibheta vachingopopotedzana. Vemadhemokrats vachiti purezidendi ane mhosva anofanira kuimpichwa, vemarepublicans vachimira napurezidendi wavo vachiti aiwa umbo hwenyu hauna kukwana.
Chii chiri mberi kwatiri kuenda uku munyaya iyi?
Kumberi kwatiri kuenda uku zviri pachena kuti purezidendi Trump vachaimpichwa. Asi kana nyaya yaenda kuvatongi kusenate, hationi paine mukana wekuti purezidendi Trump vachawanikwa vachinzinga vabidiswe muhofisi.
VaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Baharare, the reason why. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe National Statistics Agency inoti inflation yepamwedzi yemwedzi wambudzi yaderera. Muzvinafundo, Lovemore Maduku vanoti mubatanidzwa wepolitical equitas dialogue kana kuti Pollard uchatanga kunyatsoshanda zvakasimba mutanga kwegore rinouya. Congress yeAmerica yavhota kuwana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.